dzidzo inhengo dzeMDC dzichiti dzinoda kuti makurukota auye kudare kuzopindura mubvunzo. Nemusi wechitatu chega chega, makurukota ehurumende anotarisirwa kupindura mubvunzo kubva kuvamiriri vedare iri, asi patanga kugara dare nhasi pange paine gurukota rimwe chete vaJoseph Made vanoona nezvekurima. Mamwe makurukota ezanupf anonzi ange ari kumusangano webato rawo wepolitbro. Izvi zvaita kuti mumiriri weHarare Central vamurisi zvizwai, zvakare vari nhengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaudze vange vakabata nzvimbo yemutauri wedare amai Mebo Chinomona kuti havasi kufara netsika iri kuita makurukota yekuti vave nemwedzi yakawanda vasingauye kudare kuzopindura mubvunzo. Vati kunyange hazvo dare rakapa yambiro kumakurukota aya, haasi kuuya kuzopindura mubvunzo, uye zvinoratidza kuti ari kuzvidza dare. Izvi zvaita kuti mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vakumbire dare kuti nguva yemibvunzo imboiswa parutivi kudzamara makurukota aya auya.
Nyaya yataurwa navazvizwai yavapa mutombo watinogamuchira yakanaka zvikuru, asi ndati neumwe muono papoint of order tireiza point yeprivilege kana kuremekedzo rwoko wakuparamende watinofunga zvokuri kutyorwa nevapati varikuita makurukota edu nehurumende kuti kana uri musi wokuti vapindure mubvunzo vanofanira kupfa mukana kupindura. Kana vasati vauya zvazvakadii kuti tiwirira semusha kuti tongomira kuvashedza tobotanga.
Izvi zvarambwa nenhengo dzezanu pf, izvo zvabva zvakonzera nyunganyunga nhengo dzezvikwata zvemdc dzichiimba dzichiti hapana chaizoitwa kudzamara makurukota auya. Amai Chinomona vamboedza kudzinga mudare nhengo dzemdc dzakaita savasolomoni Madzore namuzvari Tabita Kumalo, asi nhengo dzemapato avo dzaramba dzichiimba kuti hazviite. Pange pachiitika nyunganyunga yese iyi, vanoona nezvekuchengetedzwa kweparamende pamwe nemapurisa vange vari kushungurudza vatapi venhau vachivarambidza kutora mifananidzo pamwe nekushandisa mbozhandare dzavo kunzvimbo yavanoshandira yePress Gallery. Ukuwo Zimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inoburitsa paterevhizheni nguva yemubvunzo muparamende kana kuti live broadcast, yabva yamira kubudisa mvunga mupopoto iyi pasina tsananguro. Vanoona nezvekuchengetedzwa kweparamende vati kubvira nhasi vatapi venhau havachabvumidzwa kushandisa mbozhanhare dzavo muparamende, uye vanofanira kudzidzima kana kusauya nadzo kunyange hazvo pasina mutemo weparamende unotaura kudaro. Nhengo dzeparamende svondo rapfuura dzakanyunyuta kuti dzaisechwa sembavha, izvo zvakazoita kuti mutauri weparamende vaJacob Mudenda vaudze vanochengetedza paramende kuti varemekedze nhengo dzedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.